Kunzi pane mapurisa mashanu abatwa nechirwere checoronavirus. Hazvinyanyi kushamisa nekuti hurumende yedu yanga isiri kunyanya kukoshesa kudzivirirwa kwecoronavirus. Tanga tichiona mapurisa anga achifamba mudzimotikari dzavo vasina kupfeka mamaski, uyezve vakatsikunyikidzana vanofamba vakawanda mudzimotokari idzi. Saka izvi zvinoisa upenyu hwemapurisa padambudziko. And kana vachinge vato pane vabatwa chirwere chekorona kudai, chinogona kutekeshera nekuda kwemashandiro avari kuita iwayo ekufamba mudzimotokari vakatswinyikidzana uye vasingashandise mamaski sezvinokurudzirwa nemutemo.
Izvozvo kuti vabatawo chirwere ichi vari munyika zvinotiratidzeiwo panyaya iyayi kupararira kwechirwere mumatunhu kana kuti community spread?
Izvi zvinoratidza kuti zvitakagara tichichema nazvo mazuva mazhinji apfuura, yatichiti hurumende iri kunonoka kuita inganzi pachirungu contact tracing, kuti munhu wese anenge abatwa nechirwere chekorona, vanhu vese vakasangana navo zvekunge vari padhuze nepadhuze kutaura nyaya kukwazisana, vanofanira kunge vachiongororwa nekukasira kuitira kuti chirwere chisaramba chichitekeshera. Asi izvi zvinoratidza kuti chirwere ichi chave kutowedzera kutekeshera, iyo even tisingatarisi mapurisa iwaya bedzi. Tiri kuonawo kuti vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus vasina kumbenge vabva kunze kwenyika, manhamba acho ari kuita achiti wandei.
Pane dambudziko rei apa? Tichionawo kuti vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa panguva ino, iwo uwandi hwacho huchiwedzera kudai.
Zvinoisa upenyu hwevanhu vazhinji mudambudziko, kwete kungoti vecoronavirus chete. Tinoziva isu kuti health system yedu yemuZimbabwe yagara izvozvi itori yakatogwadama nezvikonzero zvakawanda, hakuna mishonga, vashandi vacho vashoma. Saka kana vachinge vava kuzoramwa mabasa vasipo, zvinoreva kuti dambudziko ratowedzera.